mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu 28 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Ichiburitsa nezuro Manheru zvakabuda muongororo yavo nezuro munyika yose, hurumende yakazivisa kuti vanhu vafa nechirwere munyika yose vave chiuru nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe 1789, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 40 nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana 49,864. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vaudza Studio 7 kuti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 kuri kukonzerwa nenguva yekutenhora pamwe neukasha hwechirwere ichi hwethird wave. Dr. Ranga, avo vanoshanda muNorth Carolina sachiremba, vanotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 muZimbabwe vashoma zvikuru. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe 777,151, uye vabaiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe 555,277. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi Dr. Ranga vanoti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hunofanira kukwira zvakanyanya zuva nezuva kuitira kuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba kaviri sezvinotarisirwa. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Chandingataura vahwande ndechekuti manhamba eCOVID-19 ari kunyanya kukwira nguva inoi nenyaya yekuti chando chiri kuita kuti vanhu vagare vakaungana mudzimba kana vari pavanenge vari kumabasa, nenyaya yekuti panza apa pari kutonhora. Saka zviri kuitika ndezvekuti kana vanhu vane chirwere cheCOVID-19 ipapo pari kusangana vanhu, manhambers anobva anyanya kukwira, because kana mumba mune vanhu 5 and munhu wani ane chirwere anobva achiparadzira kuvanhu 5, whereas munhu iyeye teanga ari kunze uku kuti aparadzire chirwere kuvanhu ivavo 5 zvinotora nguva yakati wandei. Saka ndezviri kuita kuti panguva inoyi yechando chirwere cheCOVID-19 chinge chiri kupararira zvakanyanya. So zvatinoona muZimbabwe vanhu vakawanda havasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Manhambers atiri kunzwa ndeyekuti tavapa chinyi pa700,000 something vabayiwa at least shoti yekutanga yeCOVID-19, vavafuli vaccinated probably vangodarika 500,000. Saka zvinoreva kuti ruzhinji harusati rwava neimmunity yakakwana. Vamwe vanokwanisange vakabata zvirwere vaine temporary immunity, but immunity iyoyo inopfuura futi. Saka zvinotoda kuti hurumende neruzhinji nyika yese tinge tiri kuona toita sei kuti chirwere chicharamba chichipararira panguva dzinoidzi.
Iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu izvi zvidzokere pagwara riri nani?
Hurumende haine basa rakawanda chose nekuti mamwe matanho anofanira kutorwa anofanira kunyatsotsanangurirwa kuruzhinji kuti nemhaka yei like zvemalockdown zvavari kuita uyezve kuti nyaya yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda vakakwana zviri kufamba here. Saka izvozvo ndo mamwe matanho hurumende ainofanira kunge iri kutotarisazve kuti vaya vanenge varwara vari kuwana rubatsiro rwakakwana here muzvipatara, uyezve kuti malockdown paari kuitwa aya kuti vanhu vasaramba vachibuda panze tiri kuita sei kuti vanhu vava nechikafu nezvimwe zvakadaro kuti vasaramba vachibuda because kana munhu asina chikafu unenge achida kurarama. So idambudziko. Saka ndinoona kuti hurumende inofanira kunge iri kutarisa kumativi akasiyana-siyana vachiitidzawo zvekuitwawo nedzimwe nyika, kana kunogona neAmerica sezvatinoziva kuti COVID-19 yakatanga yakabaka zvakasimba but iye zvinoizvi vanhu vaakufemeruka. Saka tikatarisa dzimwe idzodzo hurumende dzanga dziri kuzvifambisa sei zvingabatsira chaizvo hurumende yezimbabwe kuti chirwere chicharamba chichipararira.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari paRunare kuNorth Carolina neStudio 7. Muri dzinoita makumi matatu dzakasara dzisisina pekugara zvichitevera moto wakapisa Block C Matapi kumbare nezuro chitatu masikati. Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vati ichokwadi kuti Matapi Block C yakatsva nezuro masikati vachiti havasati vanzwa kana pane afa kana kukuvara. Vachideme vati vachazivisa zvose pamusoro pemoto uyu kana vanodzimira moto vapedza kufirefecha kwavo vakaunza gwaro rezvakaitika kukanzuru yeguta reHarare.
Hongu kumbai kwaitika moto hapana vanhu vafa asi pane midziyo yaparadzika ipapo. Vanhu vedu vekufire brigade vachiri kutarisa kuti chii chinenge chakonzeresa moto uyu. Saka kana kutozosvika vatipa chakonzeresa moto vapedza mainvestigations ndipo patichaziva chakonzera moto uyezve kuti zvinhu zvakuvara zvakawanda sei uye zvine value yakakura sei.
Avo vange vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari paRunare kuHarare neStudio 7. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti hausi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nezuro nemukuru anoona nezvebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti ichiyambira kuti masangano akazvimirira mazhinji mudunhu reHarare ari kushanda achisiya gwara raakanyoresa kuti achatevera. Mutsamba iyi vamuguti vakati nekuda kwaizvozvo masangano ose ari muHarare anofanira kutanga apiwa mvumo dzemashandiro avo nehofisi yavo. Tsamba iyi inotiwo masangano akazvimirira aya anosungirwa kunge asvitsa urongwa hwemashandiro avo mugore rino ra2021 kumahofisi avo pamwe chetewo nekuzivisa nezvemitsangano yedzidziso yaanenge achironga zvirongwa zvinenge zvichida kuparurwa mabasa ari kuitwa pari zvino uyewo magwaro anoratidza mashandiro avo mwedzi woga woga. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi asi sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vanoti havazivi kuti vamuguti vari kutaura vari sani uye vakamirira ani panyaya iyi sezvo masangano akazvimirira asiri pasi pavo. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kungotaura kwemunhu angomukawo musi wechipiri achida kungotaura nekuti mapoka ose anoshanda haripoti kuna vamukuti haziyo responsible ministry havana pavakamira vamukuti hatozivi kuti vari kutaura vari hani tatokonga kuti kuda ndiwo mambo kuda kwakaiswa mambo here kuHarare hatichazivi asi pabumiro remutemo pamutemo vamukuti havapo saka zvavanotaura hatitevedzeri hatizvizivi kuti vanotaura vakamirira hani uye vachiti zvavari kutevedza sikuzoona zvirikuitwa futi kumamisha uko kuno kumwe munhu anenge achinzi ndiye chairperson wezanupf powers hamo mulocal government structure hamo mukanzuru hamo chanongozobuda wongotanga kutaura achipa vanhu mutemo ndo zvamufana vamukuti.
Takanzwawo mazuva apera vakafanira kubata chigaro chemurongo wemusangano muzanupf vapatrick chinamasa vachiti mamwe masangano akazvimirira akupinda mune zvematongerwo enyika nechinangwa chekubvisa hurumende. Zvii zvamungataura pamusoro pemashoko iwayo tichiona tsamba yabva yabuda?
Chokwadi chekuti kana tikadzidzisana nenyaya yebumbiro remutemo ndiro basa redu, tikadzidzisana nenyaya yekuti kodzero dzevanhu ndiro basa redu rekuti vanhu vadzidzisane nenyaya yekodzero dzevanhu uye tirambe tichiudza kuti hurumende inofanira kunge vanhu vachihodha hurumende kuiva accountable ndo basa redu iroro remaorganizations anoshanda izvozvo. Saka nokudaro hapana kunonzi kurwisa hurumende nekuti kurwisa hurumende munenge muchiita zvinhu zviri pasi pemutemo handizvo. Asi kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti mari yashandiswa sei, kana muchishandisa bumbiro remutemo kuti vanhu vazive kodzero dzavo, hapana kurwisa hurumende. Tinongorwisa corruption, tikurwisa violence, tikurwisa umbimbindoka, ndo zvatinorwisa. Handifungi kuti hurumende ingati tarwisa umbimbindoka corruption oti tarwisa hurumende.
Saka mune matanho amuchatora here pamusoro petsamba yavamuguti?
Tsamba yavamuguti vamonyorawo tsamba vari kubva kwavo. Hatifungi kuti matanho atingatorei tsamba yavanyorwa navamuguti vari kubva kwavo vangomukoo makuseno vachifunga kuti dzimba dzavapwanya dzakwana vakuda kuedzera kumwe kusiri kwavo. Hatiovazivi kuti ivo ndivo ani. Saka ndizoti ukangonyorawo tsamba rumba kwako totanga kuteedzera here vamuguti? Zvavamuguti hatoteedzeri kozai hatiovaoni vaine masimba ezvavari kutaura vanogona kuita.
Pamusoro pezvo tiri kuona vari kukoka vatungamiri vemasangano akazvimirira kuti munge muchisangana nawo. Hamusi kuteera zvakare danho iroro?
Handizivi kuti vari kukoka ani. Kuda pane vavaroda kukoka havo kana vaida kuti vagozwavo vanhu vekutaura navo. Asi chaka chatinoziva ndechekuti vamuguti havana masimba iwavo. Vamuguti vari kuzvipa masimba akawandisa wosavasi. Vanhu vangaramisizwa kugara pasi vachitaura nyaya kana tiri kuda kune mitemo yecovid inondonetsa. Saka vanhu vanogona kutadza kuenda ikoko nekuti havadi. Asi kungoendawo vanenge vaenda vanenge vangoenda nekuti varoda kunyatsokuzwisisawo zvavo. Asi izvo hatina nguva isina vamuguti.
Avo vange vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. South Africa inoti yakawedzera nguva kusvika kupera kwagunyana 2021 yemavhiza evanhu vakapinda munyika iyi vachinoshanya, kudzidza, kurapwa kana kunoshanda pakati pazvita 2019 kusvika kurume 14/2021 kuitira kuti vanhu ava vange vachigara munyika iyi zviri pamutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Aro rakaburiswa negurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi rinoti vanhu vapiwa mukana wekuwedzera nguva yavo yekugara muSouth Africa ndevaya vakapinda muSouth Africa muna zvita 2019 vakazotadza kubuda munyika nepamusana pekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCovid-19. VaMotsoaledi vakati vanhu vakange vapiwa visa enguva diki aifanira kupera mushure memazuva makumi mapfumbamwe. Avo vakange vapiwa mavhiza enguva refu aifanirwa kupera pakati pemwedzi mitatu nemakore matatu. Asi vakati izvi hazvivate vanhu vakapinda muSouth Africa kubva musi wa15 kurume gore rino. Vanhu vakawanda vane magwaro aya vanosatsira muzvare Mariantini vati vatambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa.
Ii tashitambira zvikuru zvaita nehurumende. Ii asi muno hapana zvazvinotibatsira nekuti muno macho hatina kumbobvira tauya kuzogara. Takangomiswa nenyaya yekudhura pamwe nekunetsa kurukita motikari nitekufambisa haatiru kutura chokwadi.
Mukuru wesangano re Africa Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vati vatambira nemufaro mukuru zvaitwa ne South Africa.
Tenda tinozvikurudzira kuti Minister of Home Affairs vaextenda mapermits evanhu vakaexpire kubva pakatanga lockdown kuti zvinoita kuti vanhu vasasungwa munzira uye vane vanoshandira vanonzwisisa avagoni kuvapa matambudziko nenyaya izvozvo. Asi tinoziva kuti tichirusangana nematambudziko nokuti makampani mazhinji haachadi akuda kuona bepa rakanyoro uye nekuma bank ndio kwakunetsa zvikuru nokuti mabank akatovhara maaccounts achagona kupa vanhu mari dzavo nekuti ari kuda kuona mapermit ari valid.
Asi Dr. Sibanda vati kune zvakawanda zvinofanirwa kuitwa neSouth Africa senzira yekurerutsira matambudziko akatarisana nevabva kure vari munyika iyi.
Saka ichi chinova chinhu chinonetsa chaizvo nenyaya yekuti kuti unongonotaurira bank kuti aiwa minista vadai hazvibatsiri, asi chinobatsira ndechekuti vanenge vachida kuona stamp mupassport kana vachida kuona visa iri valid and tichifunga kuti hurumende yemusouth Africa ichapa vanhu matemporary permits chero kushandisa nyaya dzeonline kuti vanhu vanotora kuitira kuti vagonewo kuvhura maaccount vagonewo kuextenda validity yemaaccount avo nekuti mamwe akatoexpire nenyaya dzefika because nyaya dzefika dzinoda kuti munhu kana achinganzi ngauye nepassport yake oenda nayo ine permit. Iko zvinhu hazvichagoni kuitika izvozvo.
Kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth Africa zvinosvika zana nemakumi masere ezviuru kana kuti 180,000 zvakamirira kunzwa hurumende South Africa kuti ichaita sei nemagwaro azvo eZimbabwe exemption permit ayo ari kupera kushanda muna zvita. South Africa haisati yabuda pachena kuti ichawedzera zvakare here nguva yemagwaro eZimbabwe exemption permit sezvo yakaita muna 2017. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Mbotarisa zvirimu mapepa nao anasi. Kuroniko rinoti dare remakurukota ehurumende rati Zimbabwe International Trade Fair yegore rino ichaitwa muna Nyamavhuvhu kana kuti August pamusoro pekupararira kwechirwere cheCovid-19 muZimbabwe. Nyika gumi neimwe dzinoti Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa neTanzania dzakange dzazivisa kuti dzichange dziripo. Herald rinoti nezuro kanzuro yeHarare yakapwanya nzvimbo dzepanoshandira mumigwagwa kuGazaland kuHighfield. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanakanaka namukomaji makandini pasizinakoma Blessing Zulu namukomatano nokawande ndini zvangu pita ndiri kunopolokwa nekuSouth Africa. Tichito hurumende yavano yamunangagwa zvavari kungoita kungoputsira vanhu. Inaumira zvakanaka muZimbabwe, inaumira zvakanaka. Tinokumbira munyika nyika dzemusadhak dzibetsero dzibetsero ngota muZimbabwe tanetseka ngehurumende yazano PF, tanetseka ngezigurumende yazano PF ngoshungurudza vanhu kupusa vanhu zvivakwa pari zvivakwa takavaka vakatarisa vechiona maso avo nhasi unovava kupusa vanhu kungopusira vanhu just ngopusira vanhu kushungurudza vanhu veZimbabwe. Munyika muno matiri muSouth Africa muno tinongoona mataundi madhorobha muno musika dzakangovakwa mumarodhi dzavangu vakawana nechingotengesa nechingodzitsvagira. Saka ndizviri hurumende vamunangagwa hurumende kuda kuti vanhu vararame here kana hurumende kuda kungouraya vanhu.
Pamusoro ivashamarari veStudio 7 nevatereri vayo vose, ingezwa tichibanda anobva pamasvingo avo. Ndinoda kupindura hangu muchinda uyo kuti anobva mberengwa atiwani takatiza ZANUPF tikaenda kuSouth Africa. Aiwa, isu hatina kutiza ZANUPF asi takatiza kushayikwa kwemabasa munyika. Zvinogona kuva zvinokonzerwa nezanupiyo. Unoona izvozvizvi vamwe vari kuita musika, vari kupfudzirwa musika. Vamwe vangashanda kumakombi, makombi akavharwa. Saka mukana yese kuti tishande iri kuvharwa nehurumende iri kutonga, ndozvinoita kuti tibve tisina mabasa tindotsvagawo zvinotiraramisa mhiri kwenyika. Saka dei hurumende yaita mukana wakawanda wekukireita mabasa, pachina bochi kuti inodzinga mukana yakawanda kureta mabasa kana kumisa mukana yakawanda kureta mabasa nyika medu ingati tichigara munyika yedu
Studio 7 hapo magadi nisi mati mani ajika nisi mambu zinoto se kesa kauri zinoto shamisa wanoti maareka na maesa kubenja ya kubereka mazwa ano shakati sabereka masoka perachi chambuti iyo mbengi chini saka vanhu vanofanakuti vachinjiri vanguware vasatora mari yavo ndisa kumabhengi kuti ijikwese zvakamboitwa zvigoreriye anhasi vanhu varuza mabhiriyoni mabhiriyoni akari kumabhengi avati akadyiwa neinflation nyika iyi haisi stable nyika haina industry yainotinokwanisa kujenerita foreign currency nyika haina kana chinhu izero saka vanhu vasatora mari yavo kuendesa kumabhengi kutamba na maisha vanhu vanotora mari yavo vazvichengetereka mudzimba idyiwe neinflation iri mudzimba kwete kundopasa nopera kuti ine mari
makadiko mustudio 7 uko makadiko studio 7 uko America kuno kubvisa South Africa tinongotarisirawo kuti mazuva kundovhota kuda chavhotavo pane shoko rimwe randachikumbira studio 7 mutibvunzirepo kune MDC kuti zvaingotaura zvaitaura mazuva aya yakazobirwa nezvainotaura izvizvi zvinongofanana hapana siyano inongoti ndaimbovhota ndaimbovhota nowandu hwenyu rwenono tinovarova tanga tichikumbirapo tichikwata toda kuziva kuti itirongere MDC kuti iko zvino tine shuwa yekuti tinohwina nokuti taibirwa pakati takazvichinja taibirwa pamutemo wakati takachinja taibirwa pamutemo wakati takachinja saka iko zvino tine shuwa yekuti tinohwina vatiudzewo kusiyana kwazvo pane zvaiitika kudhara nezvavako izvozvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro chitatu vaimbove gurukota reamerica rezvekudzivirirwa kwenyika vadonald rumsfeld vakashaya varumsfeld vakashanda muchigaro ichi pasi pevatungamiri veamerica vaviri vagerald ford navageorge w bush vange vave nemakore makumi masere nemasere mashoko ekushaya kwava rumsfeld abuda panguva iyo murume ane mukurumbira mumafirimu nepaterevhizhen vabill cosby vachibudiswa mujeri mudunhu repennsylvania vacosby vange vachipika kwemakore ari pakati pematatu negumi mushure mokuwanikwa vaine mhosva yokuisa zvinodhaka muhwahwa hwainiwa nevakadzi achizopedzisira nekuvabata chibharo vanoongorora zvinoitika uye vachidzidzira dhigiri rapamusorosoro pahoward university muwashington dc vacalvin manduna vanoti vanhu vazhinji vagumbuka nekubudiswa mujeri kwaitwa vacosby vamanduna vanotiudza zvaitika
vacosby vakabudiswa patingati netechnicality panyaya yeprocedure koti pakapindwa yakapindwa nevacosby pavaitongwa maprosecutor akashandisa zvavakanga vataura vachipa testimony asi vaisafanira kushandisa saka marights avo kodzero ravo pakumburiro mutemo harina kuchengetedzwa saka ndozvo vari kuti patechnicality iyoyo vanofanira kubuditswa kwete kuti vari kunzi vari innocent pamacharge avo ekupara mupombwe werepu
mhosva yavo yakange iri yei yakavapinza mujeri
mhosva yavo inyaya yekuti vakadzi vakauya vari kuti vakavadhakisa vaishandisa mheno mushonga kana mapiritsi avaisa mudoro kuti vadhakwe voita either rape or sexual assault ndo vanonzi vaita
dare redzimhosva pakuvasunungura kwarakaita rakati
saka dare riri kuti harina kutarisa kuti mafacts ekuti vakazviita here inobva yatarisa kuti moza kana muchitongwa pane nyaya mbiri inofanira kuuya maprocedure haafaniri kutyurwa pakukuunza kumutemo pamusoro pekuti nemafacts acho saka vari kuti maprocedure pamupabumuro remutemo maconstitutional rights avo under fifth amendment yekune kuti kana uchitaurawo hauna mvumo yekuzviincriminata pachirungu saka vari kuti izvozvo hurumende maprosecutor havana kuzvirespecta vakatyora marights avacosi ipapo pabumuro remutemo saka sezvo vava vakatyora havakwanisi kutongerwa nyaya iyoyo tichienda mberi
zvinogona kuti vangadzorerwa mujeri zvekare here pamusoro penyaya imwe chete iyoyi
handifungi matauro aita jaji acho achiti sezvo vakatyora kodzero ravo pabumuro remutemo havafaniri kutongwa zvakare panyaya yakadai
sokuona kwenyu vamanduna munoona izvi zvichiita kuti chimiro chavo chidzokere pachakange chiri here vasati vasungwa
handifungi chimiro chavo chichadzoka pane zvatanga chiri kune vaya vanotsigira vacosby vakagara vachiti vacosby vari kupesecutwa nehurumende nokuti munhu mutema vachiti kune vamwe vanoita zvakadaro kudarika zvaita vacosby asi havasungwi saka kune vari kufararawo kuti vasunungurwa asi matauriro ari kuita ruzhinji nemidia ikuno nemapoliticani vanenge vasiri kufara especially madzimai kuti munhu akunitswe netechnicalti zvakadai hazvisi kusiya vasiya vakagutsikana saka handioni chimiro chavo chichidzokera pane zvatanga chiri
pane zvamambonzwavo here kana kuti zvamaona muvanhu pavanzwa kuti vacosby vabudiswa vanhu vazvitambira sei
ndambotarisa iko pasocial media ndingati ruzhinji harusi kufara nekuti munhu abuditswa vanhu vachiti munhu apoya haana akapara mhosva mumaziso avo asi angopoya nekuti magweta akakwanisa kuwana katechnicality kekumupoisa nako saka ruzhinji pasocial media matauriro avo vange vachiratidza kuti havasi kufara uye matauro aita chero vemutungamiri wenyika maspokesperson avo vange vasiri kufarawo futi asi sezvo iri dare rezimhosva rataura hapana zvavangakwanisa kuita
avo vange vari vacalvin manduna vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi maviri nevasere 28 vakafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe nezuro crisis in zimbabwe coalition inoti haisi kuzoshayiswa hope netsamba inonzi yakanyorwa nemukuru anoona nezvokubudirira mudunhu reHarare vatafadzwa muguti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka